Yesi simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodi simba.
Mani rakanaka vatereri, tinosanganazve mune chimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tinoda kutarisa nyaya yevhangeri reupfumi kana kuti prosperity gospel. Kutibatsira kunzwisisa nyaya iyi, nhasi tatsikwa namufundisi Gilbert Muzenzi Mabasa vePentecostal Assemblies of Zimbabwe. Mufundisi, tinoona mazuva ano kuti vanhu vazhinji vanotaura nezveprosperity gospel kana kuti vhangeri reupfumi. Tiudzei kuti zvakamira sei?
Sezvo zita richidudza kuti chinhu chakagadzirwa chii, zita rinodudza kuti danda rokubika narungoti, danda rokusunga nzombe ijokwe, danda rokuviga mufi kofi. Saka prosperity gospel igospel reupfumi, harisi salvation gospel. Chitendero chakuparidzwa choupfumi chinonangidza vanhu kuwana upfumi, hachisi vhangeri raJesu. Nokuti raJesu vhangeri rinonzi vhangeri raJesu Kristu. Saka chitendero chitsva hachisiri chitsva hacho, nokuti kunyepedzera kwagara kwanga kuripo kare. Asi chitendero chamazuva ano chave kushandiswa navanhu vanoziva kuti munhu mweya ane nzara yezvomweya, ane nzara yokuda Mwari. Saka vava kutora chinoda kufanana nevhangeri raJesu Kristu, vozendamisa sokunge ndezvaJesu, asi ivo vachitsvaka nzira dzokuti vaunganidze upfumi hwavo. Saka vhangeri roupfumi hariponese munhu, nokuti harisi vhangeri rokuponesa.
Ko, iro vhangeri rinoshanduka here kuitira vanhu vanhasi, sezvo kareko zvanga zvisinganzwikwi zvakanyanya zveprosperity gospel?
Vhangeri chairo raJesu Kristu harisanduki. Rakaparidzwa kare, rinoparidzwa nhasi, richaparidzwa nokusingaperi. Nokuti vhangeri inhoroondo kana nyaya yakanangana nomukana chii. Kana riri raJesu Kristu, iye Jesu Kristu pache zvake haasanduki, anongova ndiye Kristu muponesi nezuro, nhasi namangwana. Saka iri ranhasi rakuparidzwa harisi iro chairo chairo vhangeri rekare. Ivhangeri rava kufanana ndingango dhangu neplastic yave kutorwa vanhu vonyeperwa kuti idehwe chairo chairo. Iyo iri plastic, kana kuti zvinongofanana nokuti unenge une $30 chairo iro chairo chairo menyu, pozouya inonzi fake. Fake yese inobva mune original. Saka gospel reprosperity ndingangoti hangu ifake gospel inonyepedzera kuva genuine gospel of Jesus Christ. Zvinongofanana newigi yakapfekwa nomunhu, hazvikuri kuti wapfeka wigi ndowebvudzi rako.
Iko kupfuma kwakaipa here nai mufundisi?
Kupfuma chinhu chakanaka chaizvo. Kupfuma chinhu chakasikwa naMwari. Kupfuma chimwe chezvinhu chakanzi naMwari, iwewe ndakusvitira kuti undide undinamate, upfume ugare zvakanaka. Asi nokuti nyaya norudo rwokupfuma rwagara rwadzikiswa, muvengi ave kushandisa hafi yokupfuma, obva aitsaudza munzira kuti mapfumiro acho nechinangwa choupfumi hwacho ndehupi. Ndosaka vanhu vachifarira kumhanyira kunonzi kuno upfumi, nokuti kuda kupfuma, kuda kudirwa, kuda kubudirira, kuda kuziva, kuda uchenjeri, zvinhu zvakadzikiswa muno munhu naMwari, haripinzikika vhangeri roupfumi, nokuti harisi vhangeri raJesu Kristu.
Sei vafundisi vanoparidza prosperity gospel vari ivo vanopfuma vega vatendi vavo vachitambura?
Ndopane nyaya yepa. Chinangwa chavo chinangwa chomuredzi anounganidza makonye, achikandira makonye mudziva, kwete kuti anoda hove, asi ari kutsvaka chikodzero chokuti ambodya munyu. Zvino akadya munyu uchibva muchirongo kwakadaro vanomuseka, saka anoda kumbosasa pane hove. Yadyira hove ndiyo inozodyiwa. Vanhu vanotorerwa upfumi hwavo huchienda kune vakangwara, ava vakachitenjera, vanoshandisa mazino uchinjeri kunyepedzera vanhu kuti ndipei chakati muchapfuma. Ndosaka uchiona kuti mhomho inotenda vanhu vakadaro, iyo pate zvayo inoramba ichingova murombo. Asi vanhu vavazivi kuti urombo hausi utsvene. Vanozwa kuti hee, ndiri mutadzi murombo, ndakazvarirwa muzvivi. Aiwazve, kuzvarirwa mudanga Jesu kwaakaitwa ave mombe inokumba here? Kuzvarirwa mujeri hazvine kuti ave musungwa. kuzari wa mwimba chikende razoto wa yukini kuzari wa mwimba ya murume no mkazi razoto wa watume murume no mkazi chino mkosha kutivane zibazi ya kuna matamari mwiliza na jeso mwumweano mwungopani
watereri ni masho goyowayo anova kuna mufundisi Gilbert Mzenzi Mabasa we Pentecostal Assemblies of Zimbabwe ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tinotenda zvikuru netsananguro yamapa vatereri nhasi
ndinopa kutenda sunukukai nokuti simba hazvikandi Kristu akandishumidza kuti ndipe shoko rake kuvanhu ndatenda zvikuru nomukana wamadii
vatereri ivai nesu zvekare svondo rinouya tichienderera mberi nenyaya iyi apo tichakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Thank you.